Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 16, 2018.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Sininga, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vice Chancellor veUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Levi Nyagura vanonzi vasungwa nesangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva inonzi ine chokuita nokuwana degree redoctorate kwakaitwa naamai Grace Mugabe. Panga paine kufungira kuti amai Grace Mugabe vakawana degree iri nechete. VaGoodson Nguni vanoona nezvekuferefetwa kwenyaya muzek vatenda kuti vanyagura vasungwa uye vari kudawo kutaura nava Claude Mararike.
Vanhu vakawanda vanoungana muSouth Africa kumunamato wekurangarira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai avo vakashaya nechirwere chegomarara. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC akasarudzwa paCongress ya2014 muzvare Tokozani Kupe vanoti vari kushanda nemhuri yekwaTsvangirai kuitira kuti zvinhu zvifambiswe negwara kwaro paine chinangwa chekuona kuti gamba ravo raradzikwa zvine chiremerera.
Vanhu vanobva mumatunhu akawanda vokurudzira nhengo dzeMDCT kuti dzizvibate panguva ino apo nyika iri kuchema kushaya kwavaTsvangirai.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vanhu vakasiyana-siyana nhasi vaungana muYeovil muJohannesburg kuSouth Africa pamunamato wokurangarira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai avo vakashaya nechitatu manheru. More Blessing Muyoma anotipa zvimwe nenyaya iyi.
Regerero kune nyaya yatapa kutambira kuti Kupfurwa kwakaitwa vana vechikoro kuParkland, Florida muno muAmerica kwapa kuti vamwe vanhu vakurudzire hurumende kuti ivandudze mitemo ine chekuita nekutengeswa kwepfuti. Vana vechikoro vanosvika gumi nevanomwe vanonzi vakaurayiwa naNicholas Cruz ane makore gumi nemapfumbamwe, kunyangwe hazvo dare reCongress muAmerica richimboedza kuti ridzike mitemo ine chekuita nekuomesera vanhu kutenga pfuti. Hapana mutemo wati wadzikwa sezvo masangano akaita seNational Rifle Association achipikisa nyaya dzekuda kuvandudzwa kwemitemo yekutengwa kwepfuti, vachiti bumbiro rinotendera vanhu kutenga pfuti. Nengo dzebato reMDC mudunhu reMashonaland West dziri kukurudzira vakuru vebato iri kuti vabatane. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nengo izi dzinobvuma kuti mubato mune makakatanwa ekurwira masimba ekuti ndiani achabata matomu zvichitevera kufa kwavatsvangirai. Imwe nengo yechikuru amai Chibaya vanoti vakuru vakuru mubato vanofanirwa kusiya zvekurwira chigaro, asi kuti vabatane munguva ino yekuchema vatsvangirai.
Kwazvino akuzopinda ndiani, kwaakuzotonga ndiani, mazudzwa naniko vanhu? Maakumhanyira kutonga kwemunhu kwaupenyu hwemunhu hwapfuura, munofungei navo? Maakumhanyira kuti akutonga ndiani? Patinoorana ngatimbomhorosanai tiri vana vasave.
Amai Chibaya vakurudzira nhengo dzeMDCT kuti dzibatane kuti bato rikunde musarudzo dzegore rino.
Tichichema baba vedu vanotitungamirira, munoziva tikatohwina zvine mutsindo chaiwo kana takabatana. Ngatibatane.
Imwe nhengo yechidiki Hilda Sachikonye anoti MVCT ine nhengo dzinokwanisa kumira mukushungurudzwa sezvakaita vatsvangirai.
Gosi kuna vatsvangirai takazviona zvichiitika, vatiri vadiki tichizviona zvichiitika kuti vairohwa vachiurayirwa mukadzi vachidini but havana kusiya. Satisingazivi kuti ava vamwe ava vachagona here kushinga kumira kuti nyango vakarwiswa, nyango vakanzwi, nyango vakada kutengwa, vakanzi trizoni vachidii.
Izvi zvinotsigirwa nemurongi wemisangano mudunhu reMashonaland West vaWilson Makanyaire.
Pangai pazvinopikisa hazvo ndoda kuti pawa ringa richidhonzana, asi ndinonzwisisa uye isuwo seprovhinsi tiri kuteerera mumabhawa, tiri kuteerera mumashops, tiri kuteerera masupamaketsi kuti kutodii pazvazvadai.
Asi mumwe mugari wemuchinhoi vaShepherd Masotse vebato reNational People's Party vanoti panogona kuita manye mamire nerongo mubato reMDCT nekuda kwemakakatanwa pakati pevatevedzeri vavo vaviri vanoti vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri, avo vavanoti vakatanga kunetsana kare pavairwira chigaro chemukokeri wemusangano.
Mukuru wangu ndonobongozozo ratanga muMDC. MDCT hamusamira zvakanaka. Why? Vamudzuri navachamisa vakabvira vabva paorganizing secretary. Vamudzuri organizing secretary vachamisa vakasapotwa vakatora chigaro checheya. Ikozvozvo vamudzuri vakanzi ndovatara vari vice president, vachamisa vakatora chigaro. Zvinoreva kuti chamisa samwe ane saanga akatsigira navatsvangirai. Ikozvozvo zvinogona kuita manyamamire nerongo. Chamisa ane support kupofu kwete kupati.
Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Vamwe vanhu vanoti vacharangarira vatsvangirai semunhu akarwa hondo huru mukuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wesangano reCommercial Workers Union of Zimbabwe, Muzvare Grace Mate, vaudza Studio 7 kuti vakatanga kuziva vatsvangirai mushure mekunge vapinda mubazi reZimbabwe Congress of Trade Unions raizivikanwa richinzi Women's Advisory Council. Vati vatsvangirai vakatsigira madzimai kuti vave neboka ravo rakazvimirira pasi peZCTU, izvo vati zvakabatsira kusimudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevashandi vechidzimai. Munyori mukuru weZCTU Women's Committee amai Barbara Tanyanyiwa vati vatsvangirai vakaita basa guru kwete mukurwira kodzero dzevashandi chete, asi mukurwira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
panguwa ya wachangira iwari sector general wa ZCTU ndo paka mfomwa batorema zimairunzi women advisory committee ezine shutakuriti women's committee nekuti takaramba kutirinzi women advisory council tikati atisi kuda shukunzi maadvisor tunda kuzhinitira teka isusu kuti tiwe independent wakabuma sinaka na umbuwa na dambu ziko nazo issue ya gender equality chero MDC takaona varivo vainira mnira wachitra kuti kuwe ne inonzi 50-50 chero constitution ya MDC irimo takaona zvakare wachibatsira mukugadzirwa kwe constitution bumbiro renyika muna 2018 ende zvizhinji zvakabudamo zvakatipadza isu sevashandi takaoneka muchibuda maissues ekuenzana kuenzanisa kwemukana pakati pevakadzi nevarume takaona zvakare muchibuda kodzero dzevashandi atinoti malabor rights zvasati zvakamboitika muhistory yeZimbabwe.
Mutungamiri wesangano rehashtag this constitution our constitution Muzvare Abigail Mupambi vati vatsvangira vanofanirwa kurangarirwa semunhu akaenderera mberi nekurwa hondo yekuti veruzhinji vawane kodzero dzakasiyana-siyana mushure mekunge nyika yawana rusununguko.
Chatingagona kupikisa ndechekuti political independence yakauya nemanationalist parties zano neSAPO 1980 asi mukuuya kwayo zvanga zvisina kukwana kana pasina independence yokuti vanhu vagone kutaura vakasununguka kodzero dzavanhu dzipiwe kuvanhu. Apa ndakutaura independence yakauya navatsvangirai. Kutaura kwandiri kuita nhasi uku mukazo kucherekedza zvakanakisisa unowanika kuti pane rupasa rwandakatsika rwakawadzirwa navamugeni Richard Tsvangirai. Kuenda kwavatsvangirai chitsvambe chapiwa Zimbabwe zvikuru sei takatasa vechidiki kuti chitanda ichechi titore tiende mberi.
Murongi wemabasa musangano reNational Mine Workers Union vaCotton Ndlovu vati vashandi varasikirwa zvikuru nemunhu aive akazvipira kwenguva yakareba muupenyu hwake hwose kurwira kodzero dzevanhu.
Vatsvangirai ndiri kuvarangarira zvikuru vachiri mutrade union. Ari munhu aida kuti mushandi wese weZimbabwe adye achiguta kunyanya nguva dzavaiita masteaways. Ndo patakanyanya kuzivisisa nezvavatsvangirai. Vamwe tatisati tanyaso zivisisa nezvematrade union kuma 89 zvichienda kuma 90. But zvisinei nokuda kwokuti vaimira vachimirira kodzero dzevashandi kubva ipapo takabva tavaziva.
Sachigaro webato reMDC team dunhu reMatevelen North amai Betty Twala vati vanonzwa kurwadziwa zvikuru nekushaya kwavatsvangirai vachitiwo munhu aive nemutsa aigara achida kubatsira vanhukadzi kusanganisira chirikadzi nenherera kuti vabude mumatambudziko akasiyana-siyana avanosangana nawo zuva nezuva muupenyu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shab.
Vatsigiri veMDCT vari kurufu rwavamugeni Tsvangirai kumba kwavo muHarare vanoti panofanirwa kuitwa musangano wechimbi chimbi wokutsvaga achatsiva vatsvangirai pautungamiri webato ravo. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri veMDC vaswera vakaungana kumba kwavatsvangirai vachiimba vachichema mutungamiriri webato ravo uyo akapa nemusi wechitatu kusouth Africa mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Vamwe vevatsigiri veMDC vanga vari parufu apa vakaita savatendai kanokanga vati zvakakosha kuti paitwe musangano wechimbi chimbi kana kuti extraordinary congress wekusarudza munhu achatungamirira bato vachiti vatsvangirai munhu aida utongi hwejekerere. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nekomiti yepamusorosoro yebato iri yeNational Council uyo wakapa vanelson chamisa basa rekufanobata chigaro chemutungamiriri webato kwegore rimwe chete.
Ndinongoda utongi hwejekerere, utongi hwekuti vanhu vange vachiwirirana zviri pachokwadi pasina mabopoto kana kukakawadzana mukati memusangano.
Asi vaDanford Ngadziore vati hapasina nguva yekuita kongresi yechimbi chimbi sezvo sarudzo dzave pedyo.
Thank you. Chokutanga nechekuti constitution iri clear musangano kuti in between congress national council ine masimba yekuita any decision including kuapoenda any position. So ini ni saa Danford Ngadziore ndirasa kunge focus on the, should not be internal. Pangu ya tatuwe, focus on pangu ya tatuwe externally. In this sense, you could 3 months to prepare election. So, tikatanguita, Congress, in the notice, according to the Constitution, you have to notice, kutito federal Congress, then whatever nominations, that process could take more than a month.
Ichaitwa chete kana committee yawe National Council yabvuma.
Aiwa, zano rokuti kuenda Congress arisire munhu. Constitution iri pachena. Uye boka rine kodzero yokudaro in National Council.
Asi munyori mukuru mu MDCT ba Douglas Monzora vati bumbiro remutemo ndiro rinofanirwa kutevedzerwa.
Pandangotaura nezveextraordinary Congress chete ndaingoreva kuti ndiyo yega inosarudza substanding president webato. Ndizvo zviri mubumbiro redu. Kana vati tinotanga taenda ku National Council hazvina kana dambudziko izvozvo. Asi ndichavataura navo kuti National Council iyoyo ngaichipinzwa tangopedza funeral. Mazuva ekuti inopinda rini towirirana sevatungamiri.
Ari kutaura akamirira mhuri yekwatsvangirai uye ari munen'ena wemufi vamanase tsvangirai vati urongwa hwokuunza mutumbi hwave pachinhano chepamusoro uye veruzhinji vachapiwa mukana wokuonekana navatsvangirai mune imwe nhandare yebhora muHarare. Mutumbi wavatsvangirai wakatarisirwa kuratidzwa kumusha kwavo kubuhera. Ndakamirira studio 7 muHarare. Jimmy Thomas, Jimmy Party.
Mutori wedu wenhau Loida Moyo ari kubohera kuri kutarisira kuvigwa vatsvangirai. Tataura naye kuti tinzwewo zvizhinji nezviri kuitika ikoko.
Ndiri kubva kupamusha waMorgan Tsvangirai Matanda Village. Asi vazhinji vari kutaridza kusuruwara zvikuru nekuti kushaikwa kwaMorgan Tsvangirai kwanga kusingatarisirwi. Vanhu vazhinji vaifunga kuti munhu achakunda achazopinda pasarudzo dziri kutarisirwa kunge dzichiitwa munguva pfupi iri kutevera. Saka vanhu vazhinji vanga vachitarisira kuti vachanaya voita zvakanaka vopedzisa basa ravakatanga rekuti Zimbabwe inge ine utongi hwejekerere. Vazhinji vobva vazowana mabasa sekuiswa kwavanga vachiitwa.
Vanhu vabuda zvakadii vauya kuzochema vatsvangirai?
Panga pamusha wavo panga paine vanhu vashoma vanga varipo ruzhinji pazhinji vacho veukama nevamwe vavakidzani. Asi pange paitika dabwad patin vazhinji nhasi vanga vachinda kumuzinda webhwera ofisi uko kuna kugoverwa fotereza pazuva ranhasi. Asi vanhu vaingove vachibata maoko vachidzokera kudzimba dzavo.
Pane here vamwe vari pedyo vatinogona kutaura navo varipowo pakuchema rufu rwavatsvangirai?
Vaivaterera nezvo.
Tinotenda. Mungazvizivisa henyu zita renyu nekwamabva tibvunzewo kuti ikoko mauya nechinangwa chipi?
Ini ndinonzwa Andrew Tsamangwana. Ndinogara Mamurambinda.
Mauyawo kuzochema vatsvangirai?
Mauyawo kuzochema vatsvangirai nekuti munhu aiva nerudo nevamwe. Nekuti anga asingadi utongi hwekudzanyirira. Iye munhu wekuti wataimba nekuti at least dei angapindawo. Angaramba ararama kusvika nguva yakati taikwanisa kuonawo chenji munyika yedu. Asi izvi tine kuchema kukuru. Haukana kungochema kutafirwa nababa chaicho vaibaba mhuri vashaita kusatekinzwa kurwadziwa sei zvakanyanyisisa. Itiko chakaitika saichochichi.
Totarisawo kuti zvamunoti makasiyirwa sembuva navatsvangirai mukuoneka kwavaita kudai ndezvipi?
Takasiyirwa zvizhinji. Inyaya yekuti vaiva nerudo vangu vasina zvekuda kudzanyirira mumwe munhu asi vangoda zvinhu zvinegwara rakanaka.
Vamwewo vari kubhohera kuri kutarisira kuvigwa vatsvangirai kune mutori wedu wenhau Loida Moyo. Tiri pakare panyau idzodzo. Zvinhu zvisina kumira zvakanaka kudai muMDC vanhu vachipikisana zvinoreva bumbiro remutemo rebato. Tabata gweta uye vakamboshandawo vari chipanga mazano chavatsvangirai Dr. Alex Magaisa kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga ndinoti ndineurombo nekurasikirwa kwatakaitwa negamba redu vatsvangirai. Munhu anga ari pamwoyo yevanhu vazhinji. Munhu akarwa hondo yakanaka. Panyaya dzekuti zvinofambiswa sei ivo vemumatare MDC epati vanofanira kuparukudzo kuna vatsvangirai vambomira zvekuitisana ukasha nekupopotedzana kwekuitika. nekuti zvinotoshura kana zvichinge zvaitika pamusha wakaona vanhu vachiita zvinhu zvakadaro.
Zvazvadai musha uchiri mutema kudai, asi iro bumbiro remutemo tatarisawo nekuno tiri kuona akasiyana siyana kuti tichaziva kuti chokwadi ndechipi zvava kunetsa. Mungaitawo ruzivo rwekuti zvinenge zvichifanirwa kunzi zviitwe seiko, chimuti chinenge chifanirwa kupihwa akaitwa seiko kana zvichinge zvadai?
Vanhu kana muchinge mawirwa nenhamo saizvozvo kana kumusha chaiko kwatakakurira, tinoziva kuti nyangwe vavakidzani vaipopotedzana pameitwa rufu, vanhu vanoungana vombosiya zvekunetsana voita zvinodiwa neunhu voviga munhu. Ndo chinhu chikuru chingadai chakaunganidza vanhu vese izvozvo, vangadai vakaunganidzwa nekushushikana kwatiri kuita uye nechido chiripo chekuti vatsvangirai vange vachivigwa zvakanaka. Iko zvino sekutaura kwawaita, mapepa acho ari kunzi bumbiro remutemo reMDC hautozivi kuti nderipi racho rinofanira kushandiswa, nekuti pari kutoita kukoronyira, vamwe vachiti ndeiri, vamwe vachiti ndeiro. Unopeshera kuti charinoregera kuburiswa pachena chii chaizvo? Munoona ka hazvina kunaka. Ndofunga kuti kushora vatsvangirai zviri kuitika, vanhu kavanoita matare kana munhu achinge aradzwa ogara pasi voti iri ndiro bumbiro riripo, zvinofanira kufambiswa sei, zvinhu zvofamba zvakanaka.
Gweta uye vakamboshanda vari chipanga mazano chavatsvangirai Dr. Alex Magaisa vachitaura vari parunhare.
Gweta uye nyanzvi yezvematongerwo enyika vatatu vakapurura vanoti vanoona gakava riri mubato iri richipedzerwa mumatare edzimhosva.
Panguva ino ndinonyanyochema chibvubvubvu chiri kuitika panyaya yekuda kutonga yeutongi. Tine vatongi vatatu asi zvinenge zvane muromo mukati.
Kubumbiro romutemo weMDC handiti rinoti akasarudzwa kuCongress ndiye anofanira kufanira kubata chinzvimbo choutungamiri hwebato here?
Iroro ndiro dama chairo zvino, nokuti kana mutemo uchitaura kuti munhu akati ndiye achasarudzwa maererano nebumbiro remutemo, bumbiro remutemo rinofanira kuteedzwa. Ehe, ndinonzwisisa hangu vanhu vane wavo wavanenge vachida, asi mutemo ngaungoteedzwa nguva dzose.
Munofunga kuti vatsigiri veMDC nevakuru vavo vangazvifambisa sei ipapa?
Chekutanga ndechekuti sezvo panga paita vateedzeri vatatu, pakave nekugadzirira hondo ipapo pavatatu vavo. Hatingade kuzviviga tichiti tiri kuchema, hatidi masimba, hatidi zvakati. Chiripo ndechekutongoti pari zvino kutopedza nyaya iyi kuti vanhu vadzokere pagwara rekuti vateedze mutemo, kutotanga kutoita maelections eCongress.
Vamanzvera vanoti vakaedza kutsanangura mitemo yebato asi vakashevererwa. Munofunga chinji chichaitika apa?
Chaakutonetsa iye zvino ndechekuti pane vatingati vanotsigira musangano vari munzira, vanongoti vanoda zviripo zvaitika ipapo. Saka chaakunetsa apa ndechekuti pane vari kuti mutemo ngauitwe, vachingoti aripo iyeyo ndiye ngaachingotonga. Zvinova ndizvo zvinotyisa. Tatanga tichitarisira ndechekungoti mutemo ngautedzwe, musangano upinde mugwara, vanhu vafare nezvavari kuona zvichienderana nemutemo.
Kana tikatarisa kudomwa kwavamudzuri navachamisa, tinoona kuti vatsvangirai havana kunge vatevedzera mutemo yebato ravo. Zvichaitwa sei izvi?
Apa zvaakutonesa, nekuti chaakutotyisa kunyanya ndechekuti ngatingwarirei kuviga mutungamiri webato nebato rake, nokuti vamudzuri vane vanhu vavo vanovatsigira, maikupe vane vanhu vavo vanovatsigira, vachamisawo vane vanhu vavo vavatsigira. Saka hatingangoti isu chero tangowana TV kamera kana redio inondibvunza mubvunzo, tobva tangoti ndiye ari kutonga, ndiye ari kuzivikanwa. Aiwa,
avo vange vari Gweta uye vari nyanzvi mune zvematongero enyika vatatu vakapurura vari parunhare kuPortland, Oregon muno muAmerica. Munakukadzi, America yakatemera zvirango mukutengesera zvombo zvehondo kuSouth Sudan. America pachayo haitengeseri South Sudan zvombo, asi zvirango izvi zvicharambidza makambani eAmerica kutengesa zvombo kumapoka anorwisana muSouth Sudan. kutengeswa kwezvombo kuSouth Sudan kunokanganisa kudzivirira vanhu, asi zvirango izvi zvichamanikidza hurumende yeSouth Sudan nemapoka airi kurwisana nawo kuti iite zvinosheedzwa muchitenderano chekumira kurwa chakanyoreranwa musi wa21 zvita. South Sudan yakawana kuzvitonga kuzere muna 2011, asi kurwisana kwakatanga mushure memwedzi gumi nemisere chete. Muna zvita 2013, kurwira masimba pakati pemutungamiri wenyika vaSalva Kiir nemutungamiri wavo vaRiek Machar kwakatanga, asi muna 2015 vakabvumirana kumira kurwa. Izvi hazvina kuramba zvakadaro kwenguva refu sezvo kurwisana kwakatangidza kazhinji. Kurwisana uku kwakakonzera kunetseka kwevanhu, nzara nezvirwere. Vanotaurira bazi rokudzidzana nedzimwe nyika muAmerica, amai Heather Noert, vanoti America inorwadziwa nekurwisana uku muSouth Sudan sezvo vanhu vanopfuura mamiriyoni nechikamu vatarisana nenzara nezvirwere, kunyange hazvo America nemasangano anobatsira vachiedza kubatsira kudzivirira nzara kubva pakatanga kurwisana uku. Amai Noert vanokurudzira nyika dzese dzinoganirana neSouth Sudan kuti dzishandire runyararo nekuchengetedza upenyu hwevanhu vasingabatsiri avo vanorwisana. Amai Noert vanoti America inotsvaka rutsigiro rweUnited Nations Security Council kuti zvombo zvirambidzwe kutengeserwa kana kupinzwa muSouth Sudan. Amai Noert vanotizve zvinofanira kuzikanwa kuti nyika dzese hadzizongotarisa vanhu vasina mhosva vachiurawa muSouth Sudan. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira Caps United, Chicken Inn, Dynamos neHighlanders zvapiwa mukana wekuedzana masimba zvakatarisana nekutanga kwemitambo yemwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata izvi zviri kupinda munhandare yesvondo rino kurwira mukombe weZimbabwe National Army Charity Shield makepekepe achisangana neDimbare muRufaro Stadium nesvondo. Zuva rimwe chetero Chicken Inn neHighlanders dziri muBaba Field Stadium. Mutaurere weZimbabwe National Army vaAlfios Makotore vanoti vapamhidzira mari yemakundano aya. Chikwata chakunda chichawana mari inoita iyo zviuru gumi nezvishanu zvemadhora kubva pazviuru gumi nezviviri. Chikwata charohwa mufainari chichawana mari inoita iyo zviuru gumi kubva pazviuru zvisere. Mubati wehomwe weDynamos vaWebster Marechera vanoti mari iri kupiwa chikwata chakunda ishoma shoma zvekuti kana vakakunda vachapa vatambi vavo mari yacho yese kuti vagovane.
Kana vahwina iri mari yevakomana, haisi mari yekuti ingadzinga yakawanda zvekuti ingabati nanibo imari yekuti ivo pachezvavo kana vahwina vowana pekutangira.
Mumwe muteveri weCapes United vafarirai mutamba vanoti oyo mutambo wavanga vakamirira zvikuru.
Uyo mutambo watakamirira zvikuru mushure mekunge timu yedu yemakepekepe yakaita gadziriro yakakwana ende uyezve ndo patinofanira kuti tiratidzewo kuti gadziriro yambamhando yepamusoro zvakadii.
Dynamos yacho yakatengawo vatambi vakawanda vane mukurumbira kusanganisira Rafael Manovire uyo vakatora kuZPC Kariba, Jimmy Tigere naWilliam Manondo iyo vakatenga kuHarare City. Highlanders iri kutarisira kupinda mufainari zvekare yegore rino, asi iri pasi pemurairidzi mutsva Madinda Ndlovu uyo akatsiva Errol Agbai. Gore rino rave rechitanhatu makundano aya achiitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mabasa akaitwa navatsvangirai uye zvinoreva kushaya kwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai namba dzeWhatsApp dzinoti 001 202-465-0318. Zvabva zvatisvitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga.
Ini ndini Tanonoka Wande. Tokusiyai nenhau dzechindevere.
Kuisikati senda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 16 kunhlolanja 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amakhulu lamakhulu abasekeli be-MDCT bahlangene eyoveli kwele South Africa namuhla bethandazela umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai, yena obhubhe kuliviki njalo ozabekwa ngomvulo. U-Vice Chancellor we-University of Zimbabwe umnumzana Levi Nyakura ubotshiwe ngamapolisa lamhlanje esetheswa icala lenkohlakalo ekuphiweni kuka Grace Mgabe isithupha sezifundo ze-PhD. Kuwoza Friday namhla silembonga emhlabeleli uDesire Moyoxide. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bakamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai zibe lomthandazo lamhlanje eyoveli kwele South Africa zimthandazela njalo zibambene lemuli yakhe. Ubaba Tsvangirai ubhubhe kuliviki njalo uzabekwa kibo eBuhera ngomvulo. Kubika intathelezindaba yethu uBenedict Nhlapho.
Lebe kungenye inkonzo ezinzima kakhulu kumakhulu ezizalwane zeZimbabwe ebesemdalazweni wenduduzo eUvel eJohannesburg ulandela imva yomkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Abaningi behlulekele ukuzibamba kwampopoza imithombo ezinyembezi, abanye ubuso bugcwele usizi lokudana. Izikhulumeli ngokulandelana kwazo zichaze umuyi njengeqhawe elizahlala likhunjulwa njalo njalo embalini yeZimbabwe. Omunye wabasekeli bakamnumzana Tsvangirai unkosazana Thokozani Khube uthe umuyi wendoda emadodeni kanti lokho akwenzela eZimbabwe kukhulu okumangalisayo. Uchaze indlela athuthukisa ngayo ilizwe ngesikhathi sikahulumeni womanyano langesikhathi ilizwe libhekane lendlala kungaselampahla esitolo. UMakhube uthe akasuka aphumule iphupho likamnumzana Tsvangirai lokwethula umbuso okhululekileyo eZimbabwe lingakagcwaliseki.
Tsvangirai has not died. His spirit will always live with us. And I know that we will definitely win this election. Go well, my president. Go well, my brother. We will always remember you. You are not gone. You will always be with us. And I know you will always guide us.
Umqinisihlalo webandla leMDPEPE yena uthe njengebandla babonga umdali ngokubapha ithuba lokukhokhelwa indoda efana lomuyi.
Silahlekelwa ngumongameli esingazi ukuthi sizokwenze njani ukuya phambili, kodwa njengabantu abakudiaspora okwamanje siconcentrate ukuthi sihambe siyebeka umongameli ngesizotha ukuthi hayi dudu bantu bakithi akuhlanga lungehlanga.
Langama azwa kuzelelwe ngomunye njalo weZimbabwe unobhala webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Qabutho Mabena.
Sizoduduza ke imuli kaMorgan Richard Tsvangirai, sizoduduza futhi amalungu eMDCT, njalo sithi thina izalwane zaseZimbabwe baduduzeke ngalokho okwehlileyo.
Amazwi afanayo ethulwe njalo ngelinye ilunga leMDCT kwele South Africa uNkosazana Sibongile Nkomo.
Namhlanje ngiphatheke kabi lokushiya ko-president wethu, but nithi u-president mina ungifundisa into eziningi ukuthi njengoba singabantu be-party fuze sibambane, whether yena ukhona or akekho. So bengicela thina esiseleyo sibambane, sikhale ndawonye, singalwisani.
Abanye bebekule induduzo bagoqela izihlobo zikaMui, kugoqela lomama kaMui, umfowabo, abantu abakhe. Bekukhona njalo abameli bamanye amazwe atshiyeneyo kugoqela iMelika, iFrance, iNorway labanye abaningi. Abebekulinduduzo bonke bebezwilinye ngokuthi iqhawe labo lilele ngokuthula. Melistudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Izizalwane zaseZimbabwe ezihlala lokusebenza kwele Botswana zithi ukubhubha kukaTsvangirai kubuyisela emuva amathemba eZimbabwe entsha lokubuyela ekhaya. Zithi bezikhangelele okunengi kuye. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kwele Botswana.
Iningi liyavuma ukuthi uTsvangirai kade isibane ekuluseni umbuso weZANU PF, ngakho ukudlula kwakhe emhlabeni kuncima amanye amathemba. Umnumzana Andreas Sibanda uthi ilizwi lamabandla aphikisayo kwele Zimbabwe ligqonge kakhulu ngesikhathi uTsvangirai eqala ukukhokhela ibandla le-MDC ngo-1999.
Kulisizwe ukulahlekelwa umkhokheli wohlobo lukaTsvangirai. I-opposition yeZimbabwe namhlanje iyazakala yonke indawo ngenxa yokuba khona kwakhe. I-opposition yeZimbabwe ikwanise ukumela amalungelo abantu lokwenza okuningi okubalulekileyo ngenxa yakhe. Ube ngumuntu obethandwa ngabantu, umuntu obe ngumuntu ohlanganisa abantu.
Kanti uMnumzana Dume Ncube uthi balahlekelwe lithemba njengabantu abangaphandle kwelizwe, uthi kade besakhangelela okuningi uTsvangirai ukuthi mhlawumbe uzaletha inguquko eZimbabwe labo benelise ukubuyela ekhaya elingcono.
Ukufa kwaMorgan Tsvangirai is actually brought pain to us abantu based outside the country. We've actually lost hope. It's because of this is one person who gave us hope of coming back home. He would visit as in different countries that were based in this state, which Kongizwe Tizalunga is fighting for everything to be back in order. So, ukufa kwakhe lokhu kusilethile ubuhlungu obukhulu kakhulu, sesilahlele ithemba.
Isikhulumiso manyano wamabandla aphikisayo eBotswana, i-Umbrella for Democratic Change, UTC, Mnumzana Moeti Mwasa uthi uTsvangirai ube lubuso bezopolitiki yamabandla aphikisayo.
Today, I was in state condolences to the Tsvangirai family, to the people of Zimbabwe for the loss of Morgan Tsvangirai. We as the Botswana National Front, we as the UDC and Palabra Democratic Change held Mr. Tsvangirai in high esteem because of the sacrifice and the challenges that he was faced with in the campaign for a better Zimbabwe.
Siyabonga Martina ku Live Talk lamhlanje siqhubeka sixoxa ngemfa kababa uTsvangirai yena ozabekwa eZimbabwe kibo eBuhera ngomvulo. Kunjalo nje abasekeli bakamongameli webandla leMDCT uMnumzana Nelson Chamisa labakamnumzana Elias Mutsuri bathi sebekhumisane umlotha lanxa ukufuthelana ukukhona phakathi kwabo la kubandla leMDCT phezu kobukhokheli baleli bandla kuqhubeka. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Bezigcwele usizi ingoma ebekuhlatshelwa nguZulu obezokhalela abakoTsvangirai emzini wakhe ayilenzi eHarare.
bekusoba la kuba kulokufuthelana phakathi kwenkokheli exashangela ukuba ibangisana isikhundla sokuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli uJamisa Lomdzuri ngesikhathi bekhulumisana lentatheli zindaba emzini kamuyi eHighlands. Umnumzana Jamisa uthi ayikho inkinga njengalokho okuthiwoyo.
The key thing he has emphasized is that there is unanimity in terms of giving our president.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mudzuri lanxa bekubonakala ukuba ubengajabulanga.
We are here to make sure that we don't do what you would not want to see happen. He's a uniter. He's a man who has suffered for everyone.
Isikhulumeli semuli yakoTsvangirai umnumzana Manase Tsvangirai yena uthi abangakho yikuba umngcwabo wesihlobo sabo uhambe kuhle njalo sebelindele impendulo evelela kuhulumende ngemva kokungena umhlangano wokubonisana phezu kosizo olunganikezwa ngesikhathi uZulu ebuthene emzini womne wabo.
Isusu yiko zvine chataita the first thing day kutaenda kunotaura nawo nezvinhu zvinofanira kuti zvimbofanira kubatsira rufu kana paine zvavari kuronga kuseri tichanzwanana nawo.
Bekulequla lebandla elibusayo elezanu PF ababalisa usomlomo webandla umnumzana Simon Khaya Moyo, umgcini sihlalo unkosikazi Opha Mchinguri Kashiri kanye lo komsari uretired Lieutenant General Angel Petru Geje. Ukuya emfeni kwamalunga ezanu PF kwamukelwe ngabelinye lamabandla akumanyano we-MDC Alliance ele-MDC elikhokhelwa ngusikhwica mfundo uWelshman Ncube. Kesizwe umgcini sihlalo weHarare Province kubandla leli umnumzana Trinos Mgujini elandisa ngalesi senzo sabezanu PF.
Siyakwamukela kakhulu ngobana ubaUtsvangirai kazange asebenzele ibandla MDC kuphela. ubaUtsvangirai usebenzele iZimbabwe yonke amabandla onke ivilizanu PF lingakwazi ukuthi ukukhokhela uqodo but bafundile lokufunda ubaUtsvangirai. So kulilungelo ukuthi besupporte imuli yakhe bephathise emfeni kabaUtsvangirai ukuze alaleke ngokuthula njengeqhawe lesizwe. Njengoba engumuntu obe nguprime minister ilizwe selitshone kakhulu ngenkinga ngo-2008 usiya phambili ubaUtsvangirai wangena kuhulumende umbambaniswa wenza ukuthi umuntu weZimbabwe yonke akwanise ukudla kathathu ngelanga. So kulungile ukuthi bana lapho bemhloniphe njengomuntu wabahloniphayo ukuthi wena njengoba ilizwe selibhubha kangako waphakamisa wayize bahamba laya phambili.
Lokhu kusekelwe ngomunye njalo ongumgcini ncebo unkosikazi Evelyn Tachiwana.
Ngoba ama-elections angayenzwa free and fair ozawina vele bona bathi bona even thina singawina labo bazasibika bona bengawina bazathatha. So kungabe kunjalo it's okay.
Kusenjalo abenhlanganiso ye-United Citizens Alliance UCA banxuse uZulu wonke ukuba aze emkhosini wokuthandazela umuyi uMorgan Tsvangirai ozokwenzelwa e-Africa Unity Square kusasa ngomgqibelo ngemva kokuthola imvumo kwabemuli yakuTsvangirai. Sizwe umgcini sihlalo walumanyano umnumzana Joelson Gari elandisa ngalolu hlelo.
Pachange paine umwe chete kana vaviri vanobva kumhuri yakwaTsvangirai ndo vanenge vachibatwa maoko vanhu vachisaina ipapo. Tiri kukokawo macitizens ose.
Abemuli yakuTsvangirai baveze njalo kuba omunye wabasekeli bakamongameli unkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukufika lesidumbu sikamuyi kusasa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kunjalo nje umongameli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa ngomunye wabakhokheli bamabandla ezombusazwe asebethule amazwi enduduzo kumuli kaTsvangirai. Okunenga sikuzweni kuntatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Umongameli wezaphu uDabengwa uthe ngabe isisekelo esingavotelwanga ngomnyaka ka-2000 saphumelela umgabe ngabe bamkhupha kudala wabusa laye umongameli Tsvangirai kodwa avele achitheka awasabutheki.
Wazongena ke uMorgan Tsvangirai wazongena ngesikhathi silungisa i-constitution entsha yeZimbabwe. Wasetshenzwa ekulungiseni i-constitution entsha. Yaphumelela ithe isiphelile i-constitution entsha isisiya ku-referendum. Abe-MTC bayivotele ukuthi leyo constitution kabayifuni kwabayinovoti. awuzange kusiphathe kuhle thina abanye esasiluyise kakhulu ukuthi iconstitution itshintshwe kule esasilayo ngesikhathi sikaSmith.
Ongezelele ethi ngempela walwa ukulwa okuhle njalo bese befike esibangeni esiphezulu sokukhulumisana njengamabandla azimeleyo ukuba baye ekhethweni belenkokheli eyodwa. Manje njengoba esehambile njengamabandla aphikisayo sebezahluza babone ukuba ngubani ozabakhokhela besiya ekhethweni uma luza kuba khona lonyaka.
Usebenzileke uMorgan besizama ukuthi sakhe kuzwanana kwezinhlanganiso eziphikisana lohulumende, i-opposition parties, bese ngaqedi besiphakathi kwamalungiselelo okuthi ukhetho oluzayo kulomnyaka luthole ukuthi thina abama-opposition parties sizaba le-candidate eyodwa zwi lathi sonke siku-opposition.
Umnumzana Nkululeko Chuma olwela amalungelo oluntu esefelabhusi uvumelane lomongameli Dabengwa ekhala uMuyi ethi ilizwe lilahlekelwe ngoba uMuyi ebefuna ukuba abantu bazibuse.
Ngiyayisekela kakhulu inkulumo kababa uDabengwa ngoba ubaba uTsvangirai nguye umuntu wokuqala lokhu ilizwe lathola uzibuse ukuthi abe ngokhokhela i-opposition party. Waba nguye waqala ukuba ukuthi kube le opposition movement eqinile eZimbabwe lokhu sathola uzibuse. Njalo futhi siyavuma ukuthi nga i-referendum ka-2000 yaphumelela yathola u-yes vote kelele.
Umfundisi Whiteman Dlovu laye uchaye khona ethi uMuyi uMongameli Tsvangirai ulwile ukulwa okuhle ngoba isilo ebengasesabi loba singaze sigile umkhuba owesabeka okwethusayo ethi makalale ngoxolo.
Awu bakithi siyamkhalela uMorgan Tsvangirai ngezimiso zobuqotho nangezindlela ezinhle.
Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
U-Vice Chancellor we-University of Zimbabwe, uMnumzana Levi Nyakura, ubotshiwe ngamapolisa ogatsha olubona ngokulwisana lenkohlakalo elizweni olweZimbabwe Anti-Corruption Commission namuhla. Sekutheswa icala lenkohlakalo ekuphiweni kukankosikazi Grace Mgabe isithupha sezifundo ze-PhD ngomnyaka ka-2014. Umkhokheli wogatsha lolu uMnumzana Goodson Nguni ufakazele umsakazo weStudio 7 ukuthi babophe uNyakura ngoba bekholwa ukuthi uGrace wathola isithupha lesi ngendlela ezingabalulekanga njalo ezingekho emthethweni. Sikhuluma nje uNyakura uvalelwe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abazi ngokwenzakalayo ebandleni libusayo kwele Ethiopia batshele umsakazo we-VOA ukuthi lelo lizwe lilakho ukufaka eceleni isisekelo sombuso kube le state of emergency kulandela ukuthiya isikhundla kwenhloko kahulumende wakulelo lizwe izolo. Thank you. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadina Ndlovu uthi okwamanje kakabi le ndaba lempumela yemidlalo kodwa afuna ukukubona ukuba abafana bakhe bedlale bedonsa kanye kanye. Kubika uJoseph Njanji. Ngiyaxolisa sihlobo zami esithandekayo, umtshina wethu kawusebenzi kuhle, ngakho asenelisi ukulilethela lolo daba lwezemidlalo. Sizaluletha lungavuthwa kakuhle. Uhlelo lokuzilibazisa lamhlanje, uhlelo Woza Friday, silembongi uDesire Moyoxide, the Freedom Poet, yena usethule idlalate lakhe lesifili elilesihloko esithi Bala kwe Files.
Balakwe, decisions are like apples. When they arrive, they fall. An apple will never fall until it's ripe. This is the time to tell the story. Balakwe, where is my son?
Ingoma lenkondlo zikaMoyoxide ziphatha udaba lwegugurawundi lapho okwabulawa khona inkulungwane zabantu beMathebeleland labeMidlands becobodiswa libutho likaMgabe phakathi kuka-1983 lo-1987. UMoyoxide uthi udaba lolu luyisilonda esilokhe sibhibhidla esimele selatshwe.
Ngikhangele kakhulu izehlakalo zeBhalakwe endawo etholakala eMatopo ngathi yiyo indikimba yendlala leli elilengoma ezithile ezilenkonzo njalo eziveza kakhulu umonakalo owadalwa nguhulumende ngaleso sikhathi phezu kwabantu bakithi kakhulu abendaweni eBhalakwe.
Kule nkonzo njalo le ethi Time for a New Zimbabwe, oyilobe uMgabe engakahluthunelwa intambo libutho.
Bhalakwe dreams, Zimbabwe will be a free nation not far from now. We shall dance clapping our feet in Nguzu, the traditional dance, in celebration and euphoria. Keep this poem deep in your heart. I am no prophet, I am no seer, I am no dreamer, but I can tell. I see those now somber faces smeared with smiles. I see them are blessed with happiness. I hear those jubilant voices far celebrating. Those eyes glittering with tears of joy in a new Zimbabwe.
Wawuboneni kahle kahle lapha, wawukhulume labo yini otshiwenga ukwazi ababeza kwenza?
Hathibo, uyabona isipho, italent yokubongoza lokuba ngumntobo wenkondlo elivela kuNkulunkulu, is prophetic in a way. 2 weeks before ukuthinta kukahulumende eZimbabwe, ngazizwa nje ngifikelwa ngumfutho wokubana there's so much hope. Kulokunye mane engikuzwayo akokuthi iZimbabwe ingaba ngcono, ibhotho esizabhobokela. So ngase ngiphuma laleyo nkondlo.
Kodwa ibhoboke kuhle yini libhotsho okhuluma ngayo Moyoxide, kumbe uluju lusukelwa xubana lenhlabathi, yiyo yini iZimbabwe oyiloyisayo esesikiyo le?
Hayi, ukubhobokela ibhobokele, uyabona nje uyabuyilonda ngogodo lwephani kumbe lobhunzi uyabuluhloma lilandela umlindi. Masibhobokile ubona ngesimbo sesiphuma sesigazile. Ngakho-ke ukubhobokela ibhobokile akwenzi ngisho ukuthi udle iludu kumbe imbondi eyebhotsho engelanhlabathi. So-ke inhlabathi kona sibili, kodwa ngibona kule thuba njengoba siya kuma election, so kulokukhanya okukhona lokuthembisa sokukhona kubana kungayenzakala.
I see Lupane illuminated by the wealth of its timber, wonky well lit by the fossils value beneath itself. Be merry, the new Zimbabwe is within reach. Every 18 plus years old citizens having a bank account graduates with an array of job choices, dreaming and driving cars awake, making a good living from decent employment. I see Zimbabwe having entertainment and holiday side budgets. I feel now is the time for a new Zimbabwe.
Idlalatela koli tholakala ngapi?
Idlalatela tholakala emoyeni esingathi khona i-social media. Kuba sound cloud but kukhona ukubana nje abantu bethintane lami nje belithola idlalati. Ngikhangelele ukubana khona senza tholakala nje even lalapha e-direction ofana abancindezelayo because i-pirates is all over. Themba abazali qala kulipapasha sigcwala indawo eziningi. Hali yatholakala sibili ukuthi abantu babuthi beze.
Mina ngiyabezwa abalizili bayazizwa bathi bazokulijebha kakutsha izimunguli zabo zikhulumile iziphofu zabo zabalayela izacutho zabo nazobe zilalele ozafesane babo bazokulilanda onhlonyane bathe bazokulijebha baphuma ijumo likabhiyozo mkhwebu
abalandeli bakho lo zulu nje wezimbabwe moyo okside ungabatshiyela wapha amazwi
Sizwe seZimbabwe, your vote is your voice and it makes a difference. Continue to register to vote. Onge kusavuliwe. We have 53 offices, district offices zezeke zivuliweyo. Thatheni bhalisa sikhulume nini izifiso zethu kuma elections abuyayo.
Uyingwenya, uyingqwele, uyimbongi elohlonzi. Siyabonga Moyo Oxide uqhubeke ngomsebenzi wakho omuhle.
Mina ngiyabonga.
Yabanjwa inkantsila, igwanda bayigade bayigebha bayiphutha ngale. Imfilabuso bayifulathelise, wayifanela. Umadlambuzi, amandla sangawemvuzi, adle umkhawuzane. Bona besithini esilobela, siloboye lesi silonda. Indlelele injenjilele, ayijamanga, ayilalelanga. Indlelele injenjithule, wena bhalakwe, ngizithula, uthi tu. Amajahamahla wegwelithena kade ngiwatshela iziqholo zezwane sezinyele ezikhotheni onzile ngawulondelwa balondwe bagolwa badinywa ezazithunqa sezithimele engidini ukuhlaba ngokwethiwa kwawo balakhwe balala mina ngikhulume ngakhuzwa ngakhonjelwa ngathenjiswa ngathethiswa bathi zidlizwa swa abagange bakugebhe uzothiwa kungani ngiyazi balahoe phela mangithi ungaphutshaka bathi kuzala kumkabayi mangithi ungaphukulumane bathi kuzala uyise umzilikazi mangithi ungaphulobhengula bathi kuzala ufunithangale mangithi ufumafukufuku bathi ngibuza abadala ngabuzisisa ngathwayisisa ngaphenyisisa ngidingisisa bathi utshaka wadiwa ngumkabayi unkulumane wadiwa nguyise
balakwe Imbongi mhlabeleli uDesire Moyo Oxide the Freedom Poet lesiphiwo linsizwa ihlabela ke kamnandi lapho sibuyeleke kudaba lwezemidlalo umqeqeshi weHighlanders uMadinda uthi ufuna ukubona iqembu lakhe lidonsa kanye kanye nango uJoseph Njani
Sizovutshela into yaselizindaba ngolwesine emini ukuba indlela iqembu leHighlanders elidlale ngayo kwimidlalo eseliyidlale selokhu liqale ukuphatheka kwimidlalo yokuzwana amandla iyamthokozisa kakhulu loba lingenelisanga ukunqoba.
We are seeing a positive response. That's why City bayatshela angisho. Results is something else. Kuzasitshela bona ukuthi kunama results anjani sesikhala those competitive games. But the bottom line is that the boys are coming up right. I'm sure they will be ready by the time kick-off starts. Yeah, kuzakhonfithwa mbijani.
UMadinda wakha kakutsha iqembu leHighlanders ngemva kokuqhathwa ekuqaleni komnyaka njalo iqembu leli ligcwele abadlali abasakhulayo kanye lalabo abangadumanga. Ngesikhathi iqembu leHighlanders liqala ukudlala imidlalo yokuzwana amandla uMadinda uveze ukuba udinga umgadli ololwazi lokudlala kusigaba saphezulu ozalihlohlela amagoli ngoba abagadli abasakhulayo abakuqembu leli bengekho bukhali. UMadinda uthi balokhu bemdinga umgadli ozakwenza laba abasakhulayo babe nesibindi.
It's just that that area is a very sensitive area because umuntu okhuthayo abonakala kakhulu kuzala umuntu omalayo ngalo bakayafunkaba kuphela phambili ngalo ungakhutha bawukhanile ukhuthanje so we are trying to get the right player to come in and maybe give us or we finishing touch with them so that we give confidence to the youngsters.
Iqembu leHighlanders selike ladlala imidlalo yokuzwana amandla lamaqembu abalisa ele Talent Vision elenikrut kanye lelechapungu ikanti ngensonto elizadibana lele Chicken Inn emdlalweni wesemifinali yomncintiswano weZNA Commanders Charities. Imele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abasekeli bebandla leMDCT bahlangene eYoveli kwele South Africa emthandazweni namhlabe khumbula umuyi umnumzana Morgan Tswangirayi. U-Vice Chancellor we-University of Zimbabwe umnumzana Levi Nyakura ubotshiwe namhla esetheswa inkohlakalo ekuphiweni kukaGrace Mugabe isicoco. Kwanele olibalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.